manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yizwi 7 etindaba emqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 20, 2020. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mbembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsindirana zvisekuti kana chero bhazi rikaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vari kumhanyira kuzvipuko but hazvizi safe manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvi.
Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus.
Taona makambani zvakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak iyo zvino havasina mabata.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani izvo zviri kusiya vashandi vari paromana nzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West iri kutarisirwa kuenderera mberi mangwana kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi anotakura veruzhinji vanoti kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi kuri kuvapinza panjodzi yekubatira chirwere checoronavirus icho chakatekeshera munyika dzakawanda pasi rose. Kunyange hazvo chirwere ichi chichinzi hachisati chapinda muZimbabwe, hurumende inoti iri kuita gadziriro yakasimba kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi kana chichinge chazopinda munyika. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevanga vachikwira mabhazi eZupco amaisinekiwe nyama dzavo vati kumanikidzana kwavanenge vakaita mumabhazi vamwe vakamira mumabhazi umu vasina pekugara kuri kuvaisa panjodzi yekubata chirwere checoronavirus sezvo vanhu vanenge vachingofemerana vasina zvokuvharisa miromo kana meno dzavo kana kuti mamask.
Mbembera iyi mazvipuka asi kutoita because vari kutsindirana zvisekuti kana chero bhazi rikaita accident vanhu vanoshaya kuti vapone nekuda kwekuti vamwana vakamira bhazi rakazara nekuda kwekuchipa kwezvinhu saka vanhu vari kumhanyira kuzvipuko but hazvizi safe manje kuzvipuko mazuva ano nezvirwere zviri kwezvo.
Mumwe wanga achikwira mabhazi anoenda kusouth Africa paRoodport amai Aqueline Augustine avo vati vanogara kukuwadzana vati mabhazi anoenda nzendo refu ari nani pakuzara zvavanoti zvinoderedza mikana yekutapurirana zvirwere zvakaita sechecoronavirus.
Mabhazi fresh air irimo mawindo anenge akavhurwa saka mabhazi anoenda kunze kwenyika ari safe because zviripo zvinodzivirira vatodiwa kuti vanhu vanyanye kuita sei kuti vabatane kana kufemerana saka vachisa zvinhu zvavo zvaka zvinoprotekta kuti kumakondisheni yekuti vanhu vanogeza maoko masanitaiza aya yekuti unogeza maoko usati wadya zvine zvirimo mabhazi muri kupiwa.
Umwe mutyairi wemabhazi anoenda kusouth Africa vatonderai kusekwa vaudza studio 7 kuti vanhu vari kuramba vachienda kusouth Africa misi nenguva sezvo vanhu vazhinji vari kuedza kutsvaga zvingararamisa mhuri dzavo mhiri kwaLimpopo.
Aiva vanhu vanotsvaga mahudhi yekuti vavararamise mhuri saka hapana kumira kwavanomboita kufamba nenyaya yekuti kune kwaita korona kuramba kuenda chienda vanongoenda kuchana pichana 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 vachidzoka vakasvika pabhodhi varubva vaspreya kuzimside. Mukufamba kwesaisaidi ndokusati kwavasati vakuspreya but kuzimside kuri right kuzosvika vachispreya.
Munyori mukuru musangano reUnited Commuter Operators of Zimbabwe vasimbara Shengarande vaudza studio 7 kuti vari kushanda zvakasimba kuti vatsvage nzira dzekuti vanofamba nemotokari dzinotakura veruzhinji vasashandise mari yebepa kana macoins pakufamba sezvo kuderedza mukana wekuti vasatapurira nezvirwere zvakaita secheCovid-19.
Isusuwo mota dzedu toisawo mabhini tsvina dzese pasvikira kombi paEach Trip yokutura bhini rayo kuti musarambe mine contamination. Zvimwe zvakare zvatava tichitarisira kuti zvinogona kutibatsira. Tanga tichitarisira kuti nekufamba kwenguva kubhadharwa nemari hard currency cash cash yekubata inogona kuve catalyst yeku transporta chirwere. Saka tiri kutotarisira kuti tichakurudzirana isu varidzi vemakombe kuti tiite zvekuti tibhadharwone iko cash, tiisewo matap and go mudzimotikari dzedu so that transaction yemari iwe shoma.
Munyora anoona nezvekutakurwa kwezvinhu mubato reMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira kwekwe Central vasettlement Chikwinya vakurudzirawo hurumende kuti ipe dzidziso yezveutano kuvatyairi vemabhazi nekuvapa zvinovadzivirira mukutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavhairas. VaChikwinya vati hurumende inofanira kutora matanho akasimba kuti vose vanopinda nepamiganhu yenyika vavhenekwe vose.
Tinokurudzira zvakare vemakambani mahombe vakaita sana Econet, vana Mimosa, vana Ungi nemamaini makuru kuti ange achibatsira kuti hurumende inge ichirwisana neutachiona huru, nekuti hauna mutupo, hauna political party. Utachiona hunogona kungobata ani zvake, uyezve vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu. Tiri kunzwa kuti kumabhodha yedu hakuna zvikwanisiro zvakakwana, uye kune vanhu vari kungopinda kubva kunyika dzakaita sana South Africa vasina kutarisiswa zvakakwana. Izvi zvinotishungurudza nekuti zvinopa kuti vanhu vese vemuZimbabwe vange vachikwanisa kuzenge vachibatwa neutachiona uyu. Tinokurudzira kuti hurumende inge ichikwanisa kutarisisa atinoti mapublic transport systems, iwawa mabhazi, makombi nemushikashika, kuti zvigare zvakachereswa senguva dzose.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoel Bigimatiza kutinzwe kuti matanho ari kutorwa nebhazi ravo ndeapi, kuitira kuti veruzhinji vanofamba nemabhazi nemakombi vasabatwe nezvirwere zvakaita sechecoronavhairas kana chinge chazopinda munyika. Asi gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vati hurumende iri kuedza nepose painogona napo kupa vanhu dzidziso yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavhairas, uye iri kusimbaradzawo nyaya dzekuvhenekwa kwevanhu vanopinda munyika vachishandisa nhandare dzendege pamwe nemiganhu yenyika.
Mhuri yese yeZimbabwe toda kuti izive nezvechirwere ichochi kuti vagokwanisa kuzvidzivirira. Saka isu tobitawo patinokwanisa napo kudzidzisana, gezai maoko, musango morosana, kumeso musangobata kumeso, sekuti munozvazadza zvirwere. Saka ndo chidzidziso chatinacho. Tangomirira kuti tirambe takangovhara takachenjerisa. Zvino pamabhodha edu ndege dzinobva kuSouth Africa takutonyatsa kuzitarisisa chaizvo. Vanhu vanokrosa pabhodha paBite Bridge takutovatarisisa chaizvo. Sezvatachingoita asi takutopamidzira kutarisa kwatinoiti chivai.
Zvichakadai, mashoko aburitswa nemutauri wekambani yendege South African Airways vatlali tlali anoti kambani iyi yakanzura kufamba kwendege dzayo kuenda kune dzimwe nyika pasi rose kusanganisira Zimbabwe kubva mangwana kusvika mukupera kwachivabvu, uye kambani iyi yati ndege dzayo dzichange dzichibhururuka muSouth Africa chete zvichitevera matanho akatorwa nehurumende yeSouth Africa ekuedza kurwisana nechirwere checoronavhairas. Hatina kukwanisa kutaura nemutauri weCivil Aviation Authority of Zimbabwe amai Ana Hungwe kutizive kuti pane dzimwe ndege dzakanzura kumhara muZimbabwe here, sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pamwe nekupindura mibvunzo yatavatumira. Asi mashoko atiri kutambira anoti ndege Emirates yakagumisira kupinda muZimbabwe nezuro, uko Rwanda inonzi yatanga nhasi kusapinda muZimbabwe nepamusana pekutyira chirwere checoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mamwe makambani ave kutora matanho ekudzivirira chirwere checoronavhairas munzvimbo dzekushandira dzakasiyana-siyana. Ukuwo mamwe makambani anonzi ari kuvhara izvo zvinonzi neZimbabwe Congress of Trade Unions zviri kusiya nhengo dzaro dziri parumananzombe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Imwe kambani iri kutora matanho aya iZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA, iyo yakazivisa muchinyorwa chakaiswa pamagedhe ekambani iyi kuti vanoshanya havachabvumirwa kupinda mukati kana vachida kuona vashandi vekambani iyi. Muna anenge auya kuzoonekwa ndiye anotoshevedzwa kuzoona muenzi wake panze pegedhe uye kana ave kudzokera mukati anofanirwa kugeza maoko pagedhe apa pakaiswa mvura ine mushonga wekuuraya utachiona. Mushandi wevesa anoona vanopinda nekubuda pamahofisi emegawati muchinoi uye asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti mutemo uyu wakatanga nezuro uye wakabva kumukuru wavo kuHarare vachiti ivo basa ravo kutevedzera zvinenge zvataurwa. Kambani inoona nezvokufambiswa kwemashoko yetohwa yazivisawo kuti ichaedza nepainogona napo kuti vanhu vafambise mashoko echirwere coronavirus pasina kukanganisika kana kudonha kwemasaisai izvo zvinomisa kufambiswa kwemashoko pamadande mutande. Tehwani inoti vanoshanya kumakambani kwayo vachange vasingabvumirwe kungopinda pose pose vachiti vose vanoita bhizinisi navo vanofanirwa kushandisa dande mutande kuita bhizinisi navo kwete kuenda kumahofisi avo. Sachigaro weZimbabwe Federation of Miners Muzvari Chiedza Chipangura vanoti vari kutyira kupararira kwechirwere checoronavirus sezvo pasina ruzivo uye pane utsvina pakucherwa kwezvicherwa nemakorokoza.
Dambudziko recoronavirus yandengendesa pasi rose riri kutotityisawo kuti kana richinge razobata nemumwe vedu muno muZimbabwe kunyanyanyanya kubandiko redu revacheri vatinoti maartisanal miners tiri kunzwa kutya kuti tinogona kuita murakatira tikapera chaiko nokuti tine dambudziko reutsanana.
Muzvari Chiedza vanoti dzidziso mumabasa inofanirwa kuita kwa nguva dzose
uyezve pane kushaya zivo yekunyatsoziva kuti chirwere ichi chiri kufamba sei. Vazhinji vari kungoita manzwira nzwira kuti zvichida zvinongobata varungu zvichida zvinongodai, asi chokwadi chiripo ndechekuti dambudziko iri munhu wese tinogona kuribata.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano reConfederation of Zimbabwe Industry kuti makambani ari kutora matanho api zvichitevera dambudziko recoronavirus rabata pasi rose. Kunyange hazvo paine mashoko ekuti kune mamwe makambani ari kuvhara nepamusana pedambudziko iri, asi munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJaffet Moyo vanoti zvinosuwisa kuti mamwe makambani ari kuvhara zviri kusiya vashandi nemhuri dzevashandi dzichitambudzika.
Also I think it is a fact that this virus is disrupted production. Taona makambani zvakawanda achivhara. Zvinoreva kuti vanhu vakawanda as we speak yo zvino havasina mabasa.
Dzimwe nyika dziri kuzviringwa necoronavirus dziri kudza vashandi vadzo kuti vashandire vari kudzimba dzavo pachityirwa kupararira kwechirwere ichi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru gumi uye kubata vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sarudze by-election muward 2 kuChegutu West iri kutarisirwa kuitwa mangwana uye iri kutarisirwa kuenderera mberi kunyanga hazvo mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete senzira yekudzivirira kutapuriranwa kweutachiwana hwecoronavirus. Mukuru anoona nezvesarudzo mukomisheni inotungamira sarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission vautoile Sly Gwana vazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti kuchange kuine nzvimbo mbiri dzekuvhotera dzinoti Medhater Preschool neRifle Range uye vadhinda mapepa ekuvhotera anosvika chiuru. Mapato maviri chete anoti MDC Alliance neZANU PF ndiwo ane nhengo dzichapinda musarudzo iyi. MDC Alliance iri kumirirwa navaRides Machekera kuchitiwo ZANU PF ichimirirwa navaProsper Mutongerwa. Sarudzo iyi inouya mushure mekushaya gore rapera kwaamai Memory Banda avaive nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Hatina kukwanisa kubata vamutongerwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato ravo reZANU PF vatafadzwa mugwadi vanga vasati vapindurawo mibvunzo yedu patavatumira. Asi munyori anoona nezvekurongwa kwemusangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti bato ravo rakagadzirira kutora zvakare chigaro ichi kana sarudzo iyi ikaenderera mberi mangwana.
Zvatiri kuita hatisi kutsvaka rutsigiro rwokuti zvokukunda kukunda kutoripo nechekare, asi apa nyaya iripo ndiye kuwedzera mavhoti nokuti iyi wadhi yedu nechekare.
Chii chaita kuti kuitwe by-election kuchegutu kwamuru?
Takarasikirwa namai vedu vanga vari ivo kansela yewati ino yewati 2 yanga iri pasi pebato redu reMDC. Sezvamunoziva musangano wedu weMDC musangano unotungamirira musangano unokondrola 28 malocal authorities out of 32. Saka pa28 ipapo malocal authorities atinokondrola cheGutu ndiyo imwe yacho. Saka iguta riri pasi peMDC.
Tarisiro yenyu yekukunda yakakura zvakadii tichiona kuti bato renyu musarudzo dzimwe dzaitwa dzemaby-election dzapfuura ranga richitatarika?
Ndingatengaitatarika yedu muona kuti katakananga zvikuru sei. Nekumaruzevha kuno zvinhu zvakawanda zvinosangana nazvo zvokuti mungatiitaitatarika saiwa. Vanhu vemuno munyika vari kumusha vari mumadhorobha vanotsigira musangano wavo weMDC. Asi pane zvinogozhero zvakawanda zvatosangana zvosangana nenyaya dzokuwana chikafu. Vachinzi muri weMDC hatikupii nyaya dzemirizhonga.
Munombonyunyuta nenyaya dzekuchisidzirwa kwevanhu kana mhirizhonga mune zvamakasangana nazvo here rwendo runhu?
Kanyepa kuti kune mhirizhonga iriko. Haiwa, vanhu vari kutsvaka rutsigiro murunyararo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakakurudzira vanhu kuti vasaungana. Munoona here sarudzo dzeby-election dzichizobudirira tichiona kuti vanhu vanenge vachiungana?
Vanhu vanenge vachivhota vachienda kudzimba dzavo, saka ndiuri panga vane dambudziko. Uye zvekare tiri kuona vezeki vapicha matents pamastations avo maviri achange achivhoterwa, saka ndiuri dambudziko richange riripo nokuti vanhu vanga vachivhota havo vachidzokera kudzimba dzavo nokuti nzvimbo inenge doko doko zvayo.
Ava vanga vari munyori anoona nezvegwara remusangano muMDC vaAmos Chibaya vari parunhare kuchegutu neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira kuti tinzwewo maonero avo.
Memory Banda paakashayika gore rapera muna December, siti iri rakaita vakant. Nokuti parakaita vakant, MDC yakabva yaita take over the city. Now the city is now ready for an election. Saka election iriitwa mangwana and all is set for the election tomorrow.
Saka munoona here bato renyu reZANU PF richikwanisa kutora kana kubvutira MDC chigaro ichi? Nekuti veMDC vari kuti vane tarisiro yekuti vanoramba vainacho chigaro ichi vachitowedzera mavhoti.
ZANU PF yakahiwa siti iri nokuti pakaita split paya paya pakabuda memjuru muZANU PF vakatanga pati yavo inonzi People's Rainbow Coalition. Mazhinji mavhoti ndibva atobva neMDCA because ZANU PF yangaita split. Saka takasplita mavhoti and we were not ready as ZANU PF to have a split election. Saka zvadero MDC yakabva yahwina Memory Banda anobva ahwina chigaro ichi. Saka chigaro ichi zvachakukwikwidzwa iko zvino. Tiri kuona even vaDexter Nduna vanova MP weChegutu weZANU PF kuChegutu ikoko akakambena zvokukambena zviya and tiri kuona futi vachiti promisa kutiudza kuti siti redu riya raakudzoka kuZANU PF. Saka vajongadada ndimundihwisise ipapo pakuti iri siti iri raakudzoka kupati ZANU PF and richadzoka rine kuhwina kukuru kudarika kuhwina kwakakamboita makore adarika.
Tiri kunzwawo veMDC vachinyunyuta kuti bato renyu ranga richishandisa nyaya dzechikafu pakugoverwa kwechikafu, uyewo riri kunzi riri kuisa maposta pamusoro pemaposta eMDC. Makazokunda musarudzo iyi hazvisi zvinhu zvinozoita here kuti zvikonzere kunyunyuta ikoko kwekuti sarudzo dzabirirwa?
Hapana kubiririrwa zvinenge zvichiitwa. nokuti siti iri rakanga richimbori redu ende sokutaura kwandaita ndokuti takari rusa saka kukambena kuri kuitwa isati sikuona MDC ichikambena makambeni ari kuita SANU PF uye nyaya yekuti maposta ari kubviswa SANU PF achiisa pamusoro pemaposta eMDC zvinhu zvokuti hazvina proof yekuti zvingadzi ndo zviri kuitika as you know panoitika maelection pagara panongoita mutauro kunyika dzose kana ikoko kuno kunana America tinoona kuti even kunana Sanders nana Joe Biden ikoko kubva same party kune kuchimbova nezvimwe zvezvibota kwazvinzi vanhu vari kubirira vari kudai
avanga varisa chigaro vezano PF mudunhu reNorth America varegistra Rumbira vachitaura vari parunhare vari kuAlberta kuCanada. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Ndinoitwa Pastor Rebecca Makai, ndiri kuno kuMinnesota. Ndingangoti harisati zvedu tanyanya kuti state yapa lockdown yekuti vanhu kare mudzimba. But in zvikoro zvavharwa, ma restaurants vavhara, vanhu vachakwanisa kudya out, makambani dzakawanda ari kuti vanhu ngavadzoke kumba.
Imi semufundisi, ko kumakereke kwakamira sei?
Kumakereke tiri kungokurudzira vanhu kuti ngatinamate nekuti ndonyaya yacho. Nekuda kwekuti mamirira zvaita izvozvi zvikaima tikati nesuwo church taakutya, kureva kuti ko vanhu voenda kupi. Kune mutemo wekunzi hatichabvumidzwi kuti tiungane more than vanhu 10. Saka nekuda kwechikonzero ichocho, vanhu vaakusangana pamaline. Nopatiri kuita church neminamato amaline yatinodaidza kuti church isina madziro.
Saka muri kuona kuti dandemutande rakadaisa vana WhatsApp nezvimwewo zviri kukubatsirai here?
Ichokwadi, tingangoti social media ndo yataakutomira nayo, taakutoita semusi wesondo isu tinenge tine sevhisi yedu, asi tikuda kuchengetedza community. Saka panzi bekungoshandisa audio yemazwi chete tiri kuita yatinoti virtual service, inoreva kuti tinenge takaita kuti vanhu valoge in tichionana zviso nezviso kuburikidza nesocial media.
Ndinonzi Innocent Francisco, ndiri kupotembeza original novel kuzimbabwe. Chirwere checoronavirus hatina mufaro nacho because hatizive kuti ndiani ari chefi kana kuti yana akachengetedzeka kuoyo. Kafambiro kwachiri kuita kinototyisa. Panyaya yeZimbabwe nhaye Zimbabwe inotenderedza musoro because vanhu vari kutitungamirira muZimbabwe handinashuva kuti vane mwoyo munyoro kuvagari vemuZimbabwe. Bcause dai vainzwa tsitsika kunga kwangu dai vakatora matanho ekuti vana vemuZimbabwe vambomire kushupika kwavari kuita panguva inoyi.
Dai maiwana mukana wokutaura nayo iyo hurumende maiti chii?
Dai ndaiwana nguva yekutaura nawo wehurumende haisingi ndaifunga kuti dai kana zvikanzi nguva remera iwo dai vambosiyawo mukana wavambopowo vamwe mukana vamwewo tingaonewo change. I think zvimwe zvingamboitawo nani.
Ko panyaya yemabasa vamwe vari kumiswa here sekunzwa kwataita kuti kunana Jobek vamwe vari kuwaniswa vachimiswa mabasa nenyaya yecoronavirus?
Kunokuku hakusati kwahandisandambonzwa hangu kuti kwamiswa vanhu mabasa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wegorofu vachambomira kwechinguvana kuona gorofu yemhando yepamusoro zvichitevera kumiswa kwemakwikwi eZimbabwe Open nemhaka yechirwere checoronavirus. Panguva imwe cheteyo mutambo wetsiwa waCharles Manyuchi wamirawo netambo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe Open iyo yanga ifarira kuitwa muRoyal Harare Golf Club kubva musi wa2 kusvika 5 kubvumbi yamiswa nemhaka yekutyira kupararira kwechirwere checoronavirus icho charovawo mitambo inoteverwa nechaunga pasi rese. Izvi zvinotevera kumiswa kwaitwa mitambo yegorof iyi pasi peSunshine Tour umo Zimbabwe iri nhengo. Zimbabwe Open ndiwo mutambo mukuru wegorofu munyika uyo unounganidza shasha dzemutambo uyu kubva kumativi mana epasi rese. Mukuru we Zimbabwe Open vamaiko machi vanoti havana zuva rekuti makwikwi aya achatambwa rini kana kuti achaitwa here gore rino. Vamahachi vanoti vachamirira kunzwa kuvatungamiri veSunshine Tour kuSouth Africa kuti zvinhu zvichafambiswa sei. Asi mutambo weZimbabwe Open hausiro wega warohwa nechirwere checoronavirus pamitambo yemuZimbabwe. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors nhasi mangwanani chabuda mukamba umo changa chiri kugadzirira makunda neEchan ayo angachifanira kuitwa muCameroon kubva musi wa4 kusvika 25 kubvumbi. VeZifa havana kuzivisa kuti chikwata ichi chichaungana zvekare rini kuitira kuti chigadzirire makundano aya ayo Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neBurkina Faso, Mali neCameroon iyo iri pamusha. Muteveri weMaorias vaAlfred Mkuche vanoti Cameroon ndiyo yega iri kutyisa kumakwikwi aya sezvo iri pamusha payo.
MaHosts panoita kakubirirana ipapo. Saka since they are the hosts, we have to be very careful. Other teams are two teams. We can match them. Anything can come out of that.
Maurias angari mukamba kwemasondo maviri kugadzirira makwikwi aya ayo ari kuunganidza zvekare zvikwata gumi nezvitanhatu. Makundano echan aya ambomiswa neve Confederation of African Football vachiti vachatsvaga rimwe zuva rekuti aitwe. Zvichakadaro, dziviriro yaCharles Manyuchi yebhande rake reWorld Boxing Federation remiddleweight naMuhammad Sebiala wekuUganda yamira netambo zvitevera chisungo chaiswa nehurumende. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mitambo nevekune dzimwe nyika pamwe nekuungana kwevanhu vanodarika zana. Mutambo waManyuchi uyo ungafanirwa kuitwa musi wa4 kubvumbi unopindawo pazvinhu zvambomiswa nehurumende senzira yekuedza kumisa kupararira kwecoronavirus. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Manyuchi nezvemutambo uyu, asi nemuvhuro Manyuchi akavimbisa kuwisira pasi Sebiala.
Vazhinji ndoziva kuti vanongoti Manyuchi unorova munhu achirara, asi handisiri ndini ndasarudza, vanenge vandisarudzira ivavo, ini ndakagadzirira zvikuru. That's why ndine chirova zvangu ndichivata. Hakusi kutanga kurova vanhu vachirara, ndakangobvira kare vachingorova vachirara, asi nyaya yekuti ndakurera muno muZimbabwe ndosaka mava vanhu vaakutaura kuti sei vachingorova vachirara, sei vachingorova vachirara. Kunyange kunyika dzavo pandaifamba ndaingovarova vachirara.
Zimbabwe haisiriyo yega yambomisa zvemitambo nenyaya yechirwere ichi chanetsa pasi rose. Mitambo yakasiyana-siyana mune dzimwe nyika kusanganisira nhabvu munyika dzemuEurope yambomiswawo, izvo zvabatawo vanoita zvekubheja mitambo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chiri kutanga kudzokorora zvirongwa zvatakamboita kudzamara coronavirus yapera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Veruzhinji vanofamba nemabhazi pamwe nemakombi votyira kupinda munjodzi yekubatira chirwere checoronavirus. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roshushikana nekuvharwa kuri kuitwa mamwe makambani, izvo zviri kusiya vashandi vari parumana nzombe. Sarudzo yebyelection kuChegutu West yotarisirwa kuenderera mberi mangwana, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakadzika mutemo unorambidza kuungana kwevanhu vanodarika zana panguva imwe chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 20 kumbimbitho 2020 ngutungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThorngrove kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezilomkhuhlane we-coronavirus.
Yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele.
Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India.
Imitshina thina sikwazi ukuthi yayimitsha yini nathi, ngoba sayithole vele siyanphekhiwe. So ungenzakala ukuthi yayimitsha, ungenzakala ukuthi yayike yasebenza sikwazi, kodwa sayithole vele siyanphekhiwe. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi yasebenza.
Uwoza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe leIzingwenyama. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle ithi isibhedlela seThorngrove kobulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona, ikakhulu ezihlaselwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Ikomiti le ithi indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane kanye lokwamukela abahlolwa umkhuhlane lo kayila michina lempahla efaneleyo engasetshenziswa ngabezempilakahle emizameni yokulwisana le-coronavirus. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Amalunga edale lephalamende aveze ukwethuka lokudana okukhulu ngemva kokubhoda behlola isimo sesibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward esikhangelelwe ukuhlola lokugcina abalegcikwane lecorona, bethi asilungelanga ukwenza lowo msebenzi. Umgcini sihlalo wale ikomiti uDokotela Ruth Labode uveze ukukhathazeka ngesimo abasifice esibhedlela.
Akulanto engiyibone phaa, kulanto ekhona lapha esibhedlela. Isibhedlela lesi yindlu nje eyayisihlezi ingasebenzi, abayithetheyo bayikorobhakorobha bangani bafake kuyikhobhrambidana lokuyizitulo okubolileyo kuthiwa kumelela i-COVID. Yinto engiyibone lapha mina. So vele lokuyizingutshanyana okungani vele kudotshwe ngumbe ngaphi, ungani ngokwamajele, vele akukho right. Indawo le yayivele ingasasebenzi. Ungahamba lingahamba eThorngrove ngalo kule TB kusmart, asikuthi city council, city council is not ready. Ayincediswe i-city council ukuthi indawo le ibe ready. Yikho kukhona.
Udokotela Labode ungezelele ethi i-$25 million US dollars eyavela e-Global Fund ayibuye izolungisa isibhedlela seThorngrove Hospital kanye lokuthenga imbheda esibhedlela se-Ekusileni.
Izibhedlela zokubulawayo azikho prepared ukuthi azikwanisa, azila mali, azila equipment, azila lutho. Akulanto engayenzakala la kungabuya i-COVID, siyafa sonke siphele du. So into ekhona lapha ikuthi thina njengama members of parliament sithi ma kunemali esivela ku Global Fund ayibuye lapha ilungiswe kuyindawo lokhu, ngenxa yokuthi kuyindawo lokhu kule advantage yokuthi kulama trend nesezanti kuzakhangela ke labantu abagulayo sibithi banithi innocent care. Labana abanye abangani ba positive kodwa bekwanisa ukuhamba-hamba ngabangasiwe emakhaya, ngabasiwe ekusileni, asivuleni kuseleni kusasa. I 25 million le Global Fund yiye sesimelele lapho kuthena ibuye enye yangkhona ilungise indawo le, ilungise indawo le ibe ready, kube le mbheja, kube le equipment, kube konke okukhona e-Wilkins. Mina kubuhlungu ngoba i-Wilkins ngiyibonile bakithi ibingani i-5-star hotel. Alaphana kulungisiwa ndiku-ready. So I think into ekhona lapha i-25 million leyo ayibuye silungise indawo le siqeda lapho sambe siyefaka imbhede ekusileni sebe sesimelele iCovid
ilunga ledale lePhalamende eNkayi South unkosikazi Stars Mathe obekhona ezohlola isibhedlela seThorngroove Hospital Isolation Ward laye uvumelane lodokotela Labode
na isitimo esiseThorngroove kasimanga kuhle eThorngroove kufanele sisebenze nzima ukuze abantu mhla kusiba khona olomkhuhlane bathole indawo zokulala kuhle indawo zokudlela kanye lalabo abaselaphela izigulane zethu sifisa bathole izigqoko ezifaneleyo sezikhona ngenxa yokuchasisa kwabo lapha eThorngroove kukhanyeka balazo lezo zigqoko ezaneleyo ngitsho lokuvala amakhala kumbe okokuvikela esithi ngama sanitization
ilunga ledale lePhalamende kobulawayo uJasmine Thofa uthi ubulawayo udinga uncedo kakhulu yonke into ayibonileyo isibolile esibhedlela
iThorngroove Hospital ngokubona kwami akula lutho abakabi ready khona kungabuya ipatient e-positive vele lapha umuntu uyazifela because abakabi ready yamboni ungakhangela phansi yama-floors angikhona kapendwanga okalungiswanga it's not hygienic imbheda vele konke ama-matrasi angikhona lawo ngayugula uyahlugule wesi ungayibona imbheda yangikhona
uNomathemba Ndlovu omela iGwanda South uthi ilizwe lisengozini enkulu yalomkhuhlane
isimo esilapha sivuma khona ukuthatha bebulawayo kuphela singakabali bonke abanye abaphandle sisengozini enkulu ayi iministry sokumele isheshe iqhube masinyane izinto kulungiswe lapha masinyane ngoba nxa kuthiwa iCovid-19 sithi iCorona isiselibobo ofana lokuthi isisekona wesithine iGwanda ithi vele seduzane ofana lokuthi sesiphakathi kwabo
elinye ilunga lale icommittee unkosikazi Jasmine Thofa uthi bebuyela edale bazakwenza konke okusemandleni abo ukuthi ugatsha lwezempilakahle luze masinya luzolungisa udaba lweThorngroove Hospital Isolation Ward
ngithi mina ngalokho esikubonayo lapha elokuzeni eThorngroove Hospital ngokungabi ready kwendawo akula nguba akulani imithi akula lutho so ngibona njengama MPs njengoba sivalile kathesi singameleli ukuthi size siyevula kumele sisiya ngemande so make sure ukuthi sizazama ngomzamo wonke ukuthi sibuyele eParliament siye reporter sibhale report yethu sidinga uminister of health ukuthi akhangele indawo le
umqondisi wezempila kahle kucouncil yakobulawayo udokotela Khulamu Zinyathi uthi ngemva kokunanzelela ukuba isibhedlela ngeke sagcina abe COVID-19 sebebhalele uhulumende bemazisa ngendingeko zabo zonke
futhi na into esiyazileyo sikhangele sabona ukuthi kungafunekani okungakanani ukuze isibhedlela sidivide khona lokho enekade ngokusho then sasesithatha lana i-quantity sasesiyithumela ku-ministry of health ukuthi bejani ngalezi mali abathi zitholakele besincedise sikwanise ukuthi siyenze isibhedlela sibe ready ukuthi samukele ama-patients
imithi okwamanje akulamuthi wokwelapha i-COVID imithi yakhona yonke ise-trial kulama cases la nokuthiwa ngama critical cases azafuna ama ventilator so ama ventilator siyawadinga ukuze njani sibe lawo ukuthi senelise ukuthi sincedise labo abaye bebanjiwe izigqoko ezokugqoka ezokuvikela abasebenzayo okuthiwa ama personal protective equipment esilakho kathesi singenelise ukuthi sihlale amalanga kumbe amabili so silokhu esimelele esikuthenjisiwe ukuthi engxenye sizaphiwa okunye ukuze senelise ukuthi kungakungabale umkhuhlane ungamemetheka kakhulu senelise lathi ukuthi sihlale isibhedlela sivuliwe okwesikhathi eside
isibhedlela seThorngroove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa ukugcina amachumi amathathu okwamanje akula muntu ogcine khona njalo amalunga edale lePhalamende athi asilungelanga ukugcina izigulane izisebenzi zempila kahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje esibhedlela indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane ingubo imbheda konke sekugugile kuthi lezi sebenzi zempila kahle bezikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama sanitizers Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele, a World Health Organization, ayikabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19, baqakathekisa ukuba abantu bahlale bezivikela ukubamba lomkhuhlane njalo behlanzekile. Ngimele iStudio 7 ngise Thorngrove Hospital wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje odokotela besibhedlela sempilo kobulawayo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemichina eyathengwa kwele India. Le michina yahlawulelwa amadola phose angena kusigidi ngohulumende, kodwa odokotela bathi eminye yayo yabuya ingasebenzi njalo ingelansimbi ezaneleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Lokhu kuvele ngesikhathi amalunga edale lephalamende awekomiti yezempilakahle ebhoda ezibhedlela zikahulumende ehlolisisa ngokusebenza kwazo. Okunye okuvele ekwethekeleleni esibhedlela sempilo ikuthi kukhangelisiswe ngezigidi eziyisikhombisa zamadola eMelika, i-$7 million, eyamukelwa esibhedlela sempilo iqondane laba lomkhuhlane wezinso, kodwa lokho bezithengela eminye imithi yokusebenzisa laloba uhulumende wathi belatshwe kungelambadalo. Umgcini sihlalo wekomiti le uDokotela Ruth Labode ubuzisisa odokotela mayelana ngemichina le.
Tekile thina abanye khona sizwe namhla indaba ye 7 million eyafakwayo ngoDisemba for dialysis. Kodwa siyazwa kakhulu abantu behamba besithe naba idialysis iyadura, bayathenga izinto zangkhona. Udaba lona kufanele kube le into ethiwa yi-audit. Ikukhangelisise kakhulu ukuthi yena isisebenze ebantwini abangaki, isebenza ukwenzani. Kufanele kube lokuyi audit anyana ku audit imali liya. Into yakhulunywa ngama doctors eHarare siyibonile la. Ungani lapha futhi kuwesi. Imchini eminingi vela ayisebenzi. Labo bayavuma ukuthi futhi ukuthi imchini eminingi yayi second hand. So kuthi ukuthi kulomuntu owathwala $900,000 wahambe India wayathenga imchini ayi second hand wabuya la eZimbabwe. Ngenye into efanele bayi audit yona leyo ukuthi na bona bomathenga babe vele bethenga njani ngoba imali lahlekile.
Umnumzana Owen Sibanda ongudokotela empilo uthi imichina le yala ukusebenza ngesikhathi ifika, njalo labo dokotela beIndia behluleka ukuyilungisa.
Imichina thina sekwazi ukuthi yayimitsha yini not ngathi ayithole vele isiyaniphekhiwe. So ngenzakala ukuthi yayimitsha, ngenza kwathi yayike yasebenza sikwazi, kodwa ayithole vele isiyaniphekhiwe. Sebeyizama ukuyikhonekta ukuthi bayitheste wabona ukuthi iyasebenza.
Ukuzama ukutesta
omnye wakhona wasebenza, omnye awazange usebenze. So ngasangusebenzi of course yahamba ku-technician ukuthi bahlale la baze bathole amacebo ukuthi bawulungisise, ngoba bazakhuluma nabantu bangikhona abaletha imishina bazayenza amacebo bantu imishina lwani lwakusebenza.
Udokotela Owen Chokora omunye wabemukela imishina le uthi eminye kayisebenzi.
Okay, so imishina yabuya sibili, but ukuthi sibe kwazi ukuthi they brand new or not, because it was unpicked when we saw the equipment, but Harare when we went ukuthi kuyo receiver it was picked. Then when the technicians were testing manje ukuthi babone ukuthi iyasebenza, ama technicians not able to our love, but bavele India ba tester. Yeah, omunye wangkhona wangasebenzi, omunye wayesebenza ugagaza, omunye wamkhona yayingela ama-parts, ama-spare parts yayingekho, so ayisebenzi. So khathesi ikhona somewhere in the storerooms, but we've never used them.
Udokotela Vulindlela Dube uthi kunzima ukuthi atsho ukuthi kwakukhangelelwe ukuthi kubuye imichina enjani.
But man kangele, I don't know, maybe it's through storage or nguti vele wona ngokwawo, it's not latest technology. In terms of the company, ukuthi angeke ngitsho ukuthi kwakuvele ukukhangelela ukutholakala imchina enjani, ngoba imchina ekhona esilayo ichiyene ngesikhathi angithi kuya ngetechnology. Umchina ungabe umutsha kodwa itechnology yayo umdala. Yikho engingakutsho ukuthi i-technology ekhanya ikhona laphana ngendala ayisiyo latest technology, but ngokusebenza kwawo ukuthi kumbe wawusumdala angeke ngikutsho ngesiqiniseko, ngoba ngingakwazi lapho eyatholakala khona.
Imizamo yokuthola impendulo kuhulumende mayelana ngemichina le yahlule ngoba incingo bezingaphendulwa. kodwa udaba lwemitshina le lwakhulunywa edale lephalamende lapho umsekeli kamphathintambo wezempilakahle udokotela John Mangwiro aphendula imibuzo ethi imitshina eminye yabuya ingasebenzi kodwa ikhampani eyabathengiselayo izabuya izolungisa.
The procurement was facilitated through the Zimbabwean embassy in India and I was there.
Ukuthenga kwemitshina le kwenziwa sisebenza le-embassy yeZimbabwe kwele-India. Imitshina yathengwa enkampanini ethiwa yi-Medcure. Ngemva kwalokhu yalethwa njalo kwathunyelwa abantu abakwazi ukuyihlanganisa lokuphathisa ukutshengisa ekutshengiseni ukuthi isebenza njani. Kodwa eminye imitshina le yabuya isebenza imitsha ukuthi eminye yabuya isilela ezinye izinto eminye njalo yayimidala. Ngalokho inkampani le izaphenduka iletha lokho okwasilelayo njalo ilethe imitshina emitsha.
Edabeni lwegciwane lwe-coronavirus odokotela bathi impilo zabo kanye lozulu jikelele zisengozini ngoba kungela malungiselelo okuvikela ukuthathelwana esibhedlela okugoqela impahla zokuvikela nxa besamukela lezi zigulane esibhedlela. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi isibhedlela sempilo asidalelwanga ukwelapha imikhuhlane ethelelwanayo ngakho abantu abalomkhuhlane we-coronavirus kufanele baye kwelashwa esibhedlela se-Thorn Grove. Ethi njalo ukugcina abantu abalomkhuhlane lo kungadala ukumemetheka kwawo. Odokotela bathi basebenza nzima ezibhedlela njalo ukuthengwa kwemitshina kuncedanga lutho ngoba eminingi yakhona ihlezi ingasebenzi kuhle. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
AbeZimbabwe abathenga impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bakhala ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus usubalimazile kumabhizimusi abo ngoba sebehlise ingihambo phandle kwelizwe njalo impahla ikakhulu evela kwele-China ingasatholakali kalula. UMartin Ngwenya uyalandisa isihaburoni kweleBotswana.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla phandle kwelizwe besiyathengisa ekhaya bathi isimo sesiqala ukwasibi ngesikhathi umkhuhlane wegciwane le-corona umemetheka. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe eliphila ukuthenga lithengisa impahla phandle kwelizwe ngesikhathi imisebenzi ingatholakali elizweni. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu omunye wabeZimbabwe bangena kweleBotswana bethenga impahla zokuyathengisa ekhaya uthi umkhuhlane we-coronavirus usuphazamise kakhulu ibhizimusi labo.
Kuzima kithi ngalesi sikhathi ngoba kuyamele sisebenze kodwa sisaba uhamba-hamba ungagcina kusi-exposer to the coronavirus. Njalo ama-stock aphansi cause enye impahla esithengayo ivela kwele-China manje okwakathesi kusamile okunenge.
Omunye njalo othumela impahla kobulawayo kuyathengisa emkambo we-flea market umnumzana Mthabisi Dube uthi akuselula lesi sikhathi kulandela uqhamuka komkhuhlane we-coronavirus. Impahla eningi etholakala emkambo yama-flea market kobulawayo ithengwa kweleBotswana kanye le-South Africa kodwa yona ilungiswa kwele-China.
I-coronavirus ilakho ukuvalisa amabhizimusi awe-cross-border trade ngoba impahla eningi ethengiswa kuma-flea markets ekhaya ivela e-China. These days akula stock njalo khona uhamba-hamba at this time it's not safe. Umuntu uyabe sesaba uyagcina ubamba nale mkhuhlane lapha. So aku i-corona ibulala ama-business.
Umkhuhlane we-coronavirus uzohlasele kakhulu kule-South Africa kuloku esabela ukuthi noma yisiphi isikhathi ungachaphela kweleBotswana kumbe eZimbabwe. Kodwa noma i-coronavirus iqhubeka imemetheka abanye abafana lo mnumzana Rodwell Moyo yena othengisa imithi yenkomo kweleBotswana esuka eZimbabwe bathi lithuba elihle lokwenza ibhizimusi.
Thina nje abantu be-business asiboni ukuthi i-coronavirus okwakhathi isikhathi singabe si-affectile ngoba ama-orders edlokhu ehamba njengoba kade evele ehamba. Udubo olukhona esilalo kathesi ukuthi sibona abantu abaseZimbabwe, ama-customers aseZimbabwe sebewoda kakhulu ukutengisa ibona bayesaba ukuhamba kodwa bayathumela thina ativele nje sibasupply ukuthi sigijime.
Umoyo uyavuma ukuthi bayesaba ukubamba umkhuhlane we-corona kodwa bayazama ukuzivikela ngazo zonke indlela. Izihambi phakathi kweleBotswana leZimbabwe zikhala ngokuthi kulutshwane okwenziwayo emngceleni ukubavikela phezu kokubanjwa umkhuhlane wecoronavirus. I-Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma labenhlanganiso yababona ngabeqa umngcele bethenga bethengisa impahla abeZimbabwe Cross Border Association abangaphendulanga imibuzo phezu kwesimo sebhizimusi yabo ngesikhathi secoronavirus. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezemidlalo lamhlanje babhekane lensinda baphendule abezemidlalo ngemva kokumiswa ukudlala emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. UJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Izinqumo esithethwe nguhulumende wakweleZimbabwe sokuba kumiswe ukubuthana kwabantu abedlula ikhulu ngemva kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 wona obangelwa ligciwane le-corona sokudale ukuba abezemidlalo etshiyeneyo labo bemise inhlelo zabo. Lokhu sekudale ukuba kudluliselwe phambili ukuqala kwemidlalo etshiyeneyo efana le-Ikhasilaga Premier Soccer League. Isikhulumeli seqembu lomdlalo wenguqu ele-Highlanders uRonald Moyo uthi ukumiswa kokuqala kwemidlalo kuzalethela amaqembu inkinga eziningi.
Amaqembu abelungiselela isizini yethu bekhangelele khonokho ukuthi hayi iyaqala ngo-March kodwa ngomkhuhlane lo umdlalo sidluliselwe phambili sokusitsho ukuthi amaqembu sokumele abuyele back ku-drawing board. Ngizakunika for example abaqeqetshi nxa belungisa ama-program abo ayi-pre-season babe bewalungise ngendlela yokuthi kusiyaqala imidlalo abafana babo basebefithi okunganani khathi sebe nomlando ubana begcine abafana laba befithi kuze kuyefika leso sikhathi lapho kuyaqala khona i-season. Akusomsebenzi olula lowo kuma-coaches.
Umoyo uqhubekele phambili wathi amaqembu amaningi athola imali evela emagedini izibukeli zibhadala ukuba zingene ebholeni njalo aseza thwala nzima ukuthola iholo labadlali bona kumele behole ngoba beqhatshiwe. Umgcini sidlalo weBulawayo Volleyball Association uWilliam Maziro uthi labo njengenhlanganiso sebemise zonke inhlelo zabo kulandelwa isinqumo esithethwe nguhulumende.
Kulandela ukumiswa kwemidlalo yonke ebilungiselelwe iZimbabwe Volleyball Association lathi njengeBulawayo Volleyball Association sikubone kufanele ukuthi simise imidlalo yethu ebimele ibe khona kugoqela umdlalo we-pre-season tournament obukhona ngeviki leza impela viki njalo lokulontsha kuqala kwesizini yethu ye-2020 sibona kungcono ukuthi singathini abantu bebe-safe senze esingakwanisa ngamandla ngoba i-capacity yokuholda into zinalezo lathi asingeke sanelise ukuyime.
Isiphathamandla seBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda yena uthi bazalandela isinqumo esithethwe ngabe-National Darts Association esokumisa imidlalo.
Umdlalo wethu wamadarts-ke hhayi phambaniseke kakhulu ngendaba ye-coronavirus. Abadlali bamadarts bakhanyakala-ke bayakhonona lapho ukuthi kade baze bathiwe bangadlali bangaqhubekeli phambili le midlalo yabo yamadarts. Khona umdlalo wamadarts uzabe ulabantu abangafiki amachumi amathathu nje kuphela kodwa abantu bemabhasini babe bebaningi bekufika ikhulu ezitimeleni befika amakhulu amahlanu kodwa ubona bamadarts ukuthi hayi kaume. Sithatha injalo ke leyo directive ngoba ivelele ku National Darts Association of Zimbabwe indaz so sizalandela njengoba beyiwa balawula amadarts elizweni.
Umongameli welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa ngolwesibili uthe isimo kasilunganga ngenxa yomkhuhlane wecorona njalo walaya oba abantu beke bame ukubuthana bedlule ikhulu okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 sekudale ukuba zemidlalo zemiswe emhlabeni jikelele njalo lokhu sekuchiya abalandeli bezemidlalo belesizungu ikakhulu abalandeli bomdlalo wenguqu bona abalandela ikakhulu imidlalo yamazwe yachiyeneyo ikakhulu phesheya kolwandle abayibona kumabona kude. Ukungadlalwa kwemidlalo lokhu sekulethe umjombo lakulabo abaphila ngokubheja ngoba kungela midlalo eqhubekayo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli osacathulayo uMdawini ehamba leqembu lakhe leizingwenyama bephethe idlalate labo elilesihloko esithi uhambe rongo. Yake igama likamdawini lokuzalwa nguzizwe Sibanda. Lisizwa idabuka kohingwe phansi le-Plum Tree kodwa icula ikwele South Africa. Nangu umdawini echasisa ngomango ase uhambile kwezomculo.
Kushuthi leli dlalade lesivili mina emculweni kushuthi ngaqala 2018 umkhulonyaka 2020 sengisebenzela i-album lesithathu alikaphumi kodwa ngisebenzela i-album lesithathu sengineminyaka 83 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi sengingubaba inohahilapha isilo siyavumula kanye lethi Nancy Indaba.
Ukulithenga noma nokuxoxisana nami bebengazi ngcono kusho ukuthi ngizoshiya nanzi inamba ngiyatholakala kuwhatsapp nakuma-calls ngiyatholakala. Inamba zami zithi 0655 34 2492 yikho la engitholakala khona ukuze sikwazi ukuqhubekela phambili siyazani noma ngikuyazise ngami ngcono yikho la engitholakala khona.
Abalandeli ungathanda ukubatshiyela wabi amazwi?
Njengoba ngisasemncane emculweni ngifisa ukuthi abalandeli bangisapote nangemibono yabo ingisapote futhi ukuze ngikwazi ukubayezela into ezobajabulisa kwelizayo.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leizingwenyama ngale ethi zadabula amazwe. Ta ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ikomiti yedali lephalamende ebona ngezempila kahle ithi isibhedlela seThorncroft kwaBulawayo kasilungelanga ukuba lezigulane ezelatshwa zihlala khona ikakhulu ezilomkhuhlane wecoronavirus. Odokotela besibhedlela sempilo bona bakhala ngokungabi lohlonzi kwemitshina eyathengwa kwele India. Uwaza Friday lamhlanje besilomhlabeleli osacathulayo umdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.